That was an editorial reflect.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 4 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yakabudisa mugwaro rayo reGovernment Gazette mari dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Bazi reBlood Transfusion Services riri kuchema-chema pamusoro pekushomeka kweropa reGroup O. Hurumende inoti iri kushaya nzvimbo yokuvaka zvikoro zviuru zvitatu asi varayiridzi vachiti nzvimbo izere mumapurazi akatorwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nezuro yakabudisa mugwaro rayo reGovernment Gazette mari dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Mari idzi dzawedzerwa nemari inosvika madhora makumi manomwe kana kuti US$70. Hurumende yawedzera mari yegwaro rinotorwa mazuva akawanda kubva pamadhora zana nemakumi maviri kana kuti US$120 kusvika pamadhora zana nemakumi mashanu kana kuti US$150. Magwaro echimbi-chimbi ave kubhadharwa madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti US$250 kubva pamazana maviri. Panewo imwe mari yawedzerwa inova madhora makumi maviri kana kuti US$20 yekugadzira zvechizvino-zvino neumhetura kana kuti electronic reader. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasingadaire nhari mbozha yavo. Bazi reNational Blood Services of Zimbabwe rinonzi riri panguva yakaoma nekuda kwekushomeka kweropa rerudzi rweGroup O vachiti kwasara ropa reGroup O rimwe rinogona kuzarisa zuva rimwe chete. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Izvi vanoti zvinotevera kushanda kweropa rakawanda munguva yezororo zvave kuvapa kuti vatadze kubatsira vanoda kuwedzerwa ropa zvikuru muguta reHarare. Mukuru weNBSZ Muzvare Lucy Marowa vanoti dzimwe mhando dzeropa seGroup A, Group B neGroup AB dzichine zvikamu zvinogona kubatsira varwere asi Group O yasarirwa nezvikamu zvishoma-shoma. Vatanga nekutenda mhuri yeZimbabwe nekupa ropa kwavakaita mumazuva ezororo zvavanoti zvakabatsira zvakanyanya.
Isu veNational Blood Service Zimbabwe tinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe nerutsigiro rwavakapa pachikamu chekuti tiunganidze ropa runokwana kuti panguva yekisimisi negoredzva tinge tiine ropa rinokwanira varwere vedu vari muzvipatara zvakasiyana-siyana zvakatekeshera munyika yeZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti pari zvino ropa iri rasvika pakupera uye rave kutotaidza mune dzimwe nzvimbo dzakawanda.
Ndichitaura kudai, takatarira muno muHarare ropa redu iri haritombotikwaniri kana musi mumwe chete. Zvichireva izvo kuti zvipatara zvose zvinoda ropa kubva kuHarare hazvisi kutombowana ropa rinovakwanira.
Muzvare Marowa vakumbira zvakanyanya kuti veruzhinji vadzoke zvakare kuzopa ropa kuti vagone kubatsira varwere zvikuru sei ve blood group O.
Inini ini tari nebasa zvakare kana tiri ma blood group O rekuti tuye tipe zvakare ropa tiunganidze ropa remando re blood group O.
Mukuedza kubatsira munyaya yekutsvagwa kweropa muzvare marowa vanoti vane zvirongwa zvakasiyana siyana zvekuedza kukwezva veruzhinji kuti vabude neuwandu vagone kuzopa ropa.
Nemusechishanu tine chikamu chedu chinoda chatagara chatinoziva chekuti ukapa iwe ropa unopiwa iwe mafuta emotokari epetro kana edisiri neve eridan. Saka ukapa ropa muharare pana kokrodi na lopodi takapira unopiwa iwe 5 liters dzako dzepetro kana diesel. Ukaenda zvakare kumutare kuflyover bridan vanokupa zvikare petro kana diesel.
Mukoti vanoshanda nemadzimai mune zveutano sambuya Nyamukuta Sister Tatenda Makunde vanoti kuparopa kwakakosha uye vanhu vanopa ropa vanofanira kukosheswa.
Ropa haribikwi ende ropa harigadzirwi naizvozvo rinofanira kukosheswa naivo nevanopa vacho vanofanira kukosheswa. Ropa rinobatsira kunyanya madzimai anenge vakapakakusha pekuti munhu aipinda mutsaona obva arasikirwa neropa rakawanda anowana anokwanisa futi kuita se kubatsirwa nekuwedzerwa.
Mangwana kune urongwa hwethe Ridden Blood Drive muHarare apo pachange pachipiwa mibayiro yakasiyana siyana kune vanopa ropa zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari. Mahofisi ese eNational Blood Services achange akavhurwa vachikokera veruzhinji kuti vazoba tsira nekupa ropa. Ropa rakawanda munyika rinonzi rinowanikwa kuvana vezvikoro. Evans Zeninga, Studio 7, ndiri muWashington DC.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo zvekuti hurumende iri kushaya nzvimbo dzekuvakira zvikoro munyika hazvigoni kuva chokwadi sezvo nyika izere nenzvimbo dzekuvakira zvikoro. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nesekondari Moses Mike vanoti hapana nzvimbo yakawanda yekuti hurumende ivake zvikoro zvedzidzo yepasi zvesekondari uye hatina uye nezveboarding. Makore matatu apfuura hurumende yakazivisa kuti inoda kuvaka zvikoro zvinoita zviuru zvitatu gore ra2025 risati rapfuura. Asi mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Joe vanoti hurumende haifaniri kuvanda seri kwechigunwe sezvo nyika izere pekuvakira zvikoro kusanganisa mumapurazi akatorwa kubva kuvachena asina zvaari kushandiswa pari zvino.
Mashoko anotaura napermanent secretary vaMhike kuti government yatadza kuvaka zvikoro zvinosvika 3000 nemhaka yekuti vari kushaya land. Handioni ari mashoko ane musoro uyezve ari mashoko echokwadi. Hongu ichokwadi kuti primary school inoda 3.5 hectares, secondary school ichida 7 hectares, boarding school dzichinzi dziri kuda ma 30 hectares. Asi land haisiyo dambudziko muZimbabwe. Land yakazara muZimbabwe. Kana hurumende yanga ine mari inokwanisa kuvaka ma secondary schools anoita iyo 5 pa every district zvichiwane kwa land inosvika ma 7 hectares kana ma 30 hectares ama boarding schools.
Saka chiri kutadzisa kuvakwa kwezvikoro chii so kuona kwenyu Dr Joe?
Chokwadi chemandorokwati ndechekuti hapana mari. Hurumende haisi kukwanisa kuisa mari muhomwe yehurumende mune zvakanaka. Mari iri kuinda muma private pockets. Tiri kuona ma elite politician ariyo anotora mari inenge ichifana kuenda muhomwe yehurumende, hurumende ichizosara isina. Hongu tikatasa maresources atinawo zvikuru sei ari kubva kuma more than 66 productive minerals, tingadaro tine mari yakawanda yokuvaka maboarding schools. Land yakazara urumende yakatora mapurazi kubva kuvarungu akawanda. Saka tinoona sekuti zvinotaurwa navamhike kuda kuvanda nechigumwe. Vamhike ngavataure chokwadi kuti chatiri kutadza kuseva mari yakakwana, uyezve kune vanhu vari kudya mari inenge ichifanira kupinda muhurumende. Varefu vari kudya mari yavapfupi nokureba. Saka handioni kuti tingamira tichitaura kuti hatina land muZimbabwe. Iyo land yakaita rurasa demo, mapurazi mamwe asina kana vanotoshandisa zvavo ariko.
Apa muri kuti hapana chinokonesa kuti zvikoro zvivakwe?
Maboarding school anokwanisa kuvakwa chero kupi zvako. Vana vakakwanisa kuenda ikoko. Iko zvino panobuda mari zvavo dzegrade 7 ibatai batai vabereki vachitsvaka nzvimbo dzokuenda kumaboarding schools. Saka handioni sekuti iyo nyaya yokutaura kuti land hakuna yokuvaka zvikoro ingava nyaya inomusoro, inyaya isina musoro inoda kubata kumesi vanhu. Chikurukuru ndechekuti mari yehurumende yemaresources anobva muZimbabwe iri kuenda mumaprivate pockets. Homwe yehurumende ichisara yakashama kuti homwe yehurumende iri kubvinza zvokuti tiri kutadza kuvaka zvikoro kwakawanda. Saka tinongopamurudza.
Zvino sevarairidzi, chii chamunoda kuona chichiitwa Dr. Joe?
Zvatagara chitaura kuti tinoda kuinvesta in quality public education. Panofanira kuva neallocation yakakwana inopfuura 20% of the total budget inoenda kuMinistry of Primary and Secondary Education, kwete zvokunyepa zvavamhike.
Saka munoti kugurukota rezvedzidzo vamhike?
Vamhike tinongovakurudzira kuti dai vasiyana nenzira yokuda kureva nhema, vataurawo chokwadi. Ndochingavaka kuti tiende mberi vachikwanisa kuudza vatungamiri vehurumende kuti vaallocate mari yakakwana tivake zvikoro zvakakwana. Ndokuti zvive muchechetero mvura yegui, kwete kusvira tichitaura zvemanyepo zvisina basa. Even zvikoro nyangwe tina mastandards atinoreva, tinokwanisa kuti zvikoro zvine maunits madiki. Kune maprivate schools akaita sana Victoria Junior High School ari kuoccupy less land than maboarding schools ye 7 hectares. Saka zvese zvatiri kutaura izvi, even if we reduce the density of maschools yachona, we can tinokwanisa kuvaka maschools yao panzvimbo diki kutikapa kuti zvikoro zvakawanda zvive decongested, dzidzo ichizoenda ichizoita zviri nani muzvikoro pane pari zvino. Pokuti pachikoro pangu pane vana vanopfuura 3,000, 4,000 zvinopa kuti vasadzidza mune zvakanaka, nokuti panenge pane hot sitting pachikoro vamwe vokurumidza kubuda kuti vamwe vapindewo vazodzidza masikati, zvinova zvisingaenderani nekudzidza kwakakwana.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriro webasi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rebasi ravo. Vaimbova sineta veMDC vaMorgan Komichi vanoti kusabatana kwemapata anopikisa kunovashungurudza zvikuru, vachiti muchakabvu Morgan Tsvangirai vakashaya mushure mokuunza mapata anopikisa pasi pebato rimwe chete, izvo vanoti vanhu vari kutadza kuita nhasi. Vachitaura neStudio 7, vaKomichi vati vezvamatongerwo enyika vemazuva ano, kusanganisa ivo vaKomichi, havasi kubatana kuti vagadzirise zvinhu munyika.
Ndakakita the first person kuadmita kuti politics dzeZimbabwe ndakatarisana neopposition yaparara. Ndinoda kubvuma zvakare kuti last time patakaona an organized movement yeopposition politics yakapera panguva yakaenda vaTsvangirai. Tane almost 5 years now after vaTsvangirai vashayika, hatina kumboona opposition yakaleader demonstration iri organized, iri planned, iri effective sezvakaitwa navaTsvangirai. Hatina kumboona. Takasarirwa nemaleaders, yes, vana Komichi vanaandanani vachiti kutungamira opposition, asi chokupata iko zvino hapana. So kubara sangrai vachi tisia vakasia vaita unite MDC vatora professor Osman Ncube vauya naye kumusha back vatora advocate Tendai Biti vauya naye back ku MDC. On top of that unity vakabva vatora zvakare four other political parties zvinenge vanangari vhume TZ, vana Zanu Ndonga, vana MCD, vana Zimbabwe People First. Kuna kutuko vashangirai vachishaika vakasiya an opposition movement yangari bigger than the original MDC. Ndo saka makaona election ya 2018 yakarova more than 2 million votes. That was the opposition movement yakasi vashangirai, a huge opposition. Asi vashangirai vachishaika isu takazita take over opposition yoyo takatanga kuputsa kurwisana pa MDCT. MDCT pakarwiwa pakati vachamisa na maikupe maikupe kanda ni MDCT pakavapo tukaenda pakaenda kundorwiwa pa MDC Alliance na Ramonzora na vachamisa Ramonzora kanda zvakare ne MDC Alliance nasi uno taona taona the triple C kwariwa zvakare ndiko zvino taparara ya parara triple C pamberi pevanhu hatina opposition. Opposition movement
chinokonzera izvi chii vakomichi?
Handidi kupoinda mazita kana kuplema munhu kana kudi ndiri kuti isusu takasiwa navatsvangirai sema opposition leaders hatina competence yokulida opposition. Ndochinhu chokutanga, hatina competence. The competence yatinoshayiwa ndiyo kutadza kupatanidza vanhu, ndiyo competence yatisina yokukipa us still united, because immediately after vatsvangirai pakaitika disintegration of various leaders, some of us tisu takaita disintegrate na vamwe vakaita disintegrate munovazivana mazita avo, asi pakaramba kuchengeta further disintegration from MDCT MDC Alliance na triple C. It disintegration. Saka tiri kutadza the aspect of unity, unification, yokukipa vanhu together. Taka tine unity, tichioperate in peace, tine shared vision, kuti as opposition leaders tida kuachivha chinyi. That objective yatakafumira opposition tarasa atisisina as opposition leaders. I think takufocusa manje on self interest ne ego atisisina kuti tinofanga tichimirirana neZimbabwe vari kutambura tichisunungura nyika yeZimbabwe tichimeka sure nyika yeZimbabwe ine unity, ine peace, ine shared vision. Nyika yeZimbabwe iri kugara zvakanaka in terms of the economic development. Hatisina vision iyoyo yanga ina baba vatsvangirai, isusu tarashika. Right now opposition people vari in the wilderness.
Avo vanga vari vaimbova senator veMDC vaMorgan Komichi vari parunare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye yakambotungamira sangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwean Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya vanoti havaoni dambudziko rekuchengetera mari muDzimba richipera mugore rino ra2024 nekuda kwekuti vana veZimbabwe vachine kutyira kuti mari dzavo dzinoparadzwa sezvakamboitika muna 2009. Izvi zviri kuitika panguva iyo paine kukwira kwenyaya ya dzimbavha dziri kushandisa pfuti dzinonzi dziri kupinda mudzimba dzevanhu dzichiba mari. Dr. Jokonya vanotiwo kuti upfumi hwenyika husimukire, hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemagetsi, iyo vanoti yakaanganisa nyika munyaya dzemaindastri nekurima. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vaJonga, ichokwadi chiri kutaurwa navanhu, basa remabhengi ndorokuchengetedza mari dzevanhu. Inoita kuti matsotsi ave mashoma, mbavha dziite shoma. Zvese izvozvo zvinobatsira mabhangi deashisevenza. Ichokwadi, bhangi guru redu reserve bank nemabhanga ari muno vanofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vanhu vaunze mari kubhengi. Asika, chakachenjedza nechakatanga, vanhu vazhinji vakaisa mari kubhangi, mangwana ndokuwana isisina value. Ndo zvinoita vanhu kuti vatye izvozvo kuti tikaisa mari dzedu kubhangi hatitori kuvhalu here mangwana.
Asi hakuna here mitemo inochengetedza mari idzodzo kana taenda kumabhanga vaJokonya?
Hurumende dzinongomuka mangwana dzoti taita mutemo wakati, tamuka taita mutemo wakati, tamuka taita mutemo wakati. Saka iyo mutemo ndiyo inoita kuti vanhu vasava ne confidence nemabhengi. doza kati uraya mabanki izozo. Uye zokuna mabanga akavara ni mariza vani. Ende apana kana rikosi ya kaitu wakana kutimu. Chakaita kutibanu. Waya wakatuwa mariza vani. Wasanga wana nago. Apana chakaitu. Sanga izo zineta kutibanu. Wangu fila kutia. Tiritoga. Hatinano tibatira. Chetika samati za chukubanki. Sanga izo waita. Izo zabudiza. Ati chukuruche banki rino batira.
Kupanyaye kuti nyika ishandise dora rayo. Pane kushandisa dora rekwa Amerika. Munoti wajokonye.
Enita ndo wona chukurucha takarega. Chichirela muno munyika. Ndicho kuti tipuze currency yedu, tishitora mario kunze. Isi ndo kufuwa kuta andoza, kanaka andoza jatibatira. Kutawara chokwadi, andoza jatibatira. Aso of course, ndo kutawara muno kuti. Chakanaka na chipi, no, ziri nandene isi yangu mkatino kuti. Varikumu sora watibatira wa nechengeti. Hewa hawa guona kuziwa kuti. Kuisa mario kubanki. Chere even foreign currency yacho, isi nga zo chinjwi, isi nga miwi, kana kungo chinja ma value. Nika ene nga da ichibudira shinda mbele. Iko zino, nini ya yegu titagushanza ma US dollar, vengi Zimbabwe yangu wa a trading country. Hapana chumu chatina chumu, manufacture ni aisha terrorismi, kana agriculture aisha terrorismi, shaka nasu naka, saka vani, vese waru kutivo, tege yeti mbore geza uwa, hapana chatina ita. Ini ndio kusukuru zira zema bangi ngezo, chokwa adibene ya vani, vava, vura mabenga ito, shaka naka, ndio kunuzi kufura ekonomi, ndio kunuzi kubatira ikoko.
Tatarisao nyaya dzekusimukira kuma industry ne upfumi wenyika zvinhu zvamungatarisira tichinzwa vamwe vachichema nenyaya yekuti kushaikwa kwemagetsi kuri kukanganisa mafambisiro emabasa.
Nyaya yekushaikwa kwemagetsi yanetsa ndo yaita kuti industry imire, ndo yaita kuti farming imire, ndo yaita kuti mining imire. Saka izvozvo ndo zvikuru zvoda kugadzirwa, and yet tine zuva muno for more than 10 months tichingobaiwa nezuva. Asa atigoni kuti tahamisi tichirishandisa. Vanobata shamwari dzedu dziya dzoda kufamba nesu. What if pavoka equipment? Let's not borrow money. Let's go and get equipment yokugadzira. Kuti muti mafactory yedu muno. Tite production, tite value addition zvinhu zvedu muno. Tiwane magetsi atinozvigadzirira, masola tinogona kuita. Tisarusara chingoti chimbimbidu chakuti mhindi kana asina kuapprove hatigonoita zvakati.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwean Industries, Dr. Callisto Jokonya, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi, 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 Studio 7. Basha marari wese magadini. Inini ndinonzi Mike Matutu. Ndini kurasibeki uko. Ndinoda kutenda mazwi ese ari kutaura muStudio 7. Anotizivisa zvemiro nezvirongwa zvese zviri kuitika kunyika yedu. Mina mati wedu ndio kungoti dai nyika yedu yanga yanaka semanakira akaita South Africa. Zvizvara zvezimbabwe zvatambura kwemakore. Saka dai zvanga zvagona kuti nyika yedu yanamata. Hatizivi kuti Mwari akasekere nyika yedu kusvika pakadaro kuti tinongopuwa vatungamiriri vasina mwoyo wetsitsi kana rudo, vanongoone mweya wekungopamba kutora zvese kuti zvive zvavo, vamwe vese vachitambura. Handizivi kuti sei zvakadaro.
Magadi, magadi ko vashamarara vepaStudio 7. Ndini Benton pano pa Cape Town. Ya takuara dida abu, takuara dida abu. Mburupe anonzi mnangagwa wene timu rakika. Ya anga wapi patigaro isu wakoni wa isu. Sunu wataza jichimutri chide wapa omu kuma anachamisa. Apisa na zekuzi ya tatambura kuno kutanza ni kushandiswa kuno. Ya anga nzo utsitsi murumoe mwako waka kwa sharara kudoro na magai kwa anda tenda omu.
Ndoza zoita mpava tirungu batirana na chiseke dawa anumaona wakato batira mnangagwa paya hazo hazishamisi hazo hazo hazishamisi mpava chumisweni sada kisho fana kupondorwa zangu dawa honte zute arasiti ufana kutuwa futuku aiwa atumu batana nika zose tutueta zutu mbutu kira pa kare chafia mbose hapata ipa kuda kuruwa ndo kutitore nika zedwa mnambi wa jobe kawa.
Pasuti ya 7 hapa. Nipo baabiyo alikutaura. Nazira seva shamarare vaduwa ni hama zose. Ino teenda kuwane mipangu wa zino. Mamanzga erema dikteta ayo. Hariku kurokoteza shishe kedu. Huku DRC. Saka ngeiku huku Zimbabwe ndo saka iku huku DRC. Saka aparachi ni jinoti shamisa. Kwa hiyo kumborongo wane sokindo kupenje ni kuno di. Tungo nsashi oro kuti wanawa doko. Ngawa satarisira soki uste nzuminde asiri. Ngawa tarisira kisitira mbatu wa maoko. Kwa production ino vumbatu wa maokeri. Iwo ngawa chindo kupenje ni wasiro wa doko sigaru. Wasiro wa doko mabasa. Chawasika ndi sukumayo, chawasika ndi kupenje ni chi. Warombo ndi wanendi so kupenje. Pasina mari, emi mnore kuna mama chungo umore mari. Haa, mazanu pie kumakao maini. Mruwaro ya wanu maini.
Murise vana jonga kane mirewe studio 7. Murise ya mtora na Simon Rikuno South Africa. Yeye, tirumbado chema chema ondai chamisa mbotongo wa Zimbabwe. Zani PFC ya tukuwa zaeyeshi. South Africa kwa jomari kune zani pei kringo jiramari wana wama minister kune kutunotuwa wana kuno South Africa wa chitenga juni zaka wandisa wana mari zaka wandisa wana wama minister wate zani pei kringo jiramari ya
magadi ni pa studio 7 wa shamarari ve save studio 7 nirano terera ve save studio 7 ndeti magadi ni jeni datera studio 7 ya Maxine lauti sando zini makuma mataura baba mataura chokwadi tumunyika muna president ngati badana itose vana ve Zimbabwe tiona kuti ngaita sei kuti munyika muwe na president anosarudzwa nevanhu anodiwa navanhu kutunzi president munenge akasarudzwa nevanhu izvitungamira vanhu variwo vakakusarudzwa nokuzvigadza kwakaita munangago nangago akazvigadza kuzviisa pachipiro chaasina kuiswa navanhu chatisina kumuisa isu chakazvigadza iye ene chitiro chai chiri kumubaya chiri kumupisa nyika isi kutongeka zvachose nyika yaramba kutongeka munyika muna president mazimbabwen tese ngatisumukei neuwandu tiite voice one tiite voice rimwe munyika hamuna president zvatakwana urai zembe munhu wese ari kunyaa zvati munyika hamuna president hamutorina president munyika izvozvo hamuna president tiri kuda president wavanhu anosarudzwa nevanhu nokuti zvamunangagwa izvo kuzvigadza kuzviisa kuti ndini ndatova president wakaiswa nani ndiani akakusarudza ndiani akakusarudza iwe kuti uve president hakuna munhu akakusarudza vamunangagwa saka mazimbabwenzi mese ngatisimukei neuwandu zvataura vaurai zimba taura chokwadi chacho chaicho zvataura sababa kuti munyika muna president ngatisimukei tese tive nevoice
vawande regai ndi kumorose mangwanana nechiti yepinyu ye mose vanhu vestudio 7 pasina uyi ndakanangana na vawande nokundi mamuchi ndavhiwa regai ndivaperemekedzo muzvare Linda Masarira kuti pachirongwa chavanga pavanga vachitaura pachirongwa vanga vachiti vanoda ruremekedzo sevanhu semadzimai asi ndinoti deno vava vachida kumiririra madzimai muzvare Linda Masarira vasingashandisi nezanupf vaidai vachionekwa vachimbopinda mumugwagwa vachiratidzira zvatakaona vachiita pavairatidzira kuti hondo imiswe pakati peisraeri nehamas vachitsigira vaidzikira hamas zvino ngavambopindawo mumugwagwa vachiratidzira kuti mari uyu vachiwenga ngavarege kushungurudza mari mubayiwa panhau yevana vake atenderwe kuona vana vake nyange akatadza asi makotsi haasati ataura kuti wakatadza which means haasati anzi wakatadza saka ngaapuwe vana vake achivavona ndozvetinofanira kuti iye mari uye muzvare Linda Masarira azviratidze kuti unomiririra madzimai uye une shungu nokuti madzimai abato zvakafanana nevanhurume atende
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende yakabudisa mugwaro rayo regovernment gazette mari dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapassports bazi reblood transfusion services riri kuchema chema pamusoro pekushumika kweropa regroup o hurumende inoti iri kushaya nzvimbo yokuvakira zvikoro zvikuru zvitatu asi varayiridzi vachiti nzvimbo izere mumapurazi akatorwa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.